aiwa hapana chokwadi vanhu vari kungofarawo zvava asi tine urongwa hwekuti tinotarisira kuti tidzokerewo kumba timbonofara nevanhu urongwa hwacho huripo manje manje tambeni tichitotaura nevamwe vanhu vari kuda kuti varonge urongwa ihwohwo vari kusouth africawo vanenge vanozvigonawo kuzviita saka zvekuti hanzi tinenge tiri kuko aiwa hazvisirizvo vanhu vari kungofarawo zvavo
saka kazhinji munowanzoenda kusouth africa kupera kwegore uku munana zvita munomu ndonguva yamuri kutarisa kuti mungangoende kuzimbabwe
ava vange vachida kutoronga vachida kutoronga kuti tikwanise kuenda kuzimbabwe muna December u vanhu vane mari dzavo vanoda kuti vagoona kuti vaunganidza vaimbi vanenge vanawo Ivha Mutukudzi nevamwewo tosangana navo toimba tiri pamwe chete vanhu vane urongwawo hwavo hwavari kutarisira kuti zvingangoita
tombodzokera iko kumamiriro akaita zvinhu munyika umu muri kuzvionawo sei
hazvina kuipa zvaitika izvi asi ngationeika kuti zvazvaita izvi ka tinoda kuti tibatanidze vanhu ndo chikuru kubatana kwevanhu ndo chinhu chihombe vanhu vakaramba vakapesana pesana vachipesaniswa nezvemapato ematongerwo enyika hatisi kuenda mberi ngatibatanei sevanhu munoona kuti muno muamerica tine democrats tine marepublicans at the end of the day ukatukirira uri muuyiwo zvako ukatukirira kana mumwe wemarepublicans kana kuti wemademocrats wemarepublicans anopindura achikutaura kuti uri kutukirira my fellow americans ndo zvinhu zvatofanirwa kuonekwa tichiita izvozvo kuonea ndokubatana kwedu ikoko kubatanidza nyika vanhu vasave ngani vanhu vasave batane pahuro nokuti hanzi ndiri wepati yegood party mapati haana nebasa rose nyika ndeyevanhu saka tiri vanhu tese tofunga pfungwa dzakadzamisisa toisa pfungwa dzedu pamwe chete sevanhu vanoda kuti nyika yavo ibudirire mangwana chatoda kuti toda kuti inhaka yevanai yamuri kuona yanga yaparadzwa saka zvaitwa neava vemauto ava kana vaita nemwoyo wakanaka vachiitira vanhu tinotenda zvikuru tinotenda zvikuru asi ngavabatanidze vanhu vanhu vasapesane pesane zvemapato ekutongerwa ematongerwo enyika iyi tosiyana nazvo tobatana isisu sevanhu tovaka nyika yedu tichienda mberi
asi mamwe mashoko atiri kutambira ari kuti vamugabe vanenge vari kuda kurambira pachigaro munoti kudiinazvo
havana kurambira pachigaro seiko ivo vakahatadzwa kuti ma10 maprovinces ese avaramba vati havadi kunzwa nezvavo saka ndo vanhu kava vari kutaura kava vanhu vari kutaura kuti hatichakudai haurambire pachigaro unorambira pachigaro kuti haisi imba yako kai yekuti hanzi handibude mumba mangu no hazvisiri zvavafanirwe kuonekwa vachidaro vanofanirwa kuva kuzvi kutibata semunhu mukuru akanzi gudo guru peta muswe kuti vadiki vakutye saka kana ndavaone nhamo yaonekwa nevanhu vanhu vari kutoraya kuti vabvise nhamo iyoyi nyika idzokere zvayakanga yakaita kare ingavarungu vai vakachengetedza nyika iwani ivo vakadzoka kubva kuhondo vakaiona nyika yakanakanaka kwakuine masanctions asi vana smith vakatraya by all means vakachengetedza nyika iyo vakasvika nyika yakanaka nhasi kuti tizosvika patira apa kuti nyika isvike paira ivo ndivo vatadzaka vanongoramba vachiti hanzi ndoda kuramba ndiri moda kuramba muchibopasa chete vanhu havachadi vanhu havachadi kana vanhu vasvadi hapana zvazvinobatira
Mukanya makore apfuura aya vakamboyambira mukoma J zvinotaa kudzwa kuti vanenge vasungwa muri kuona sei
ndonyaya dzataivataurira kuti musadaro musapesanise vanhu ya mukoma J ava vaivo vaine maitiro akaitisisa zvikuru vakapesanisa vanhu vakawanda ya vakaita kuti nyika vanhu vaite rumwe rumwe ndo vakaparadza nyika futi vana mukoma J ivavo todava kuti vanhu vabatane vanhu vagobatana vagovaka nyika nyika zvikoro zvofamba zvakanaka vanoenda zvipatara zvovakwa migwagwa yogadzirwa vanhu vakabatana pasina zvekutukana kana kuti se takaisa musoro pamwe chete tichigadzira ndo future yevana vedu tese tese toda kuti tizoti kana tafa vana vedu vagosara vachifara kuti inga vakatigadzirira wani nyika iyi vakatiira nyika yakanaka
zvaita sei maikuburudza zvaita sei maikuburudza sadzokere kumashure sadzokere kumashure sadzokere kumashure inyika namaiko inyika namaiko